Tete musangano mbazi reve chidiki muzanu PF wa Godfrey Senengami vauza Studio 7 kutichirongwa ichi chichangu vamuku parurwa chichaitwa pamadande mtanda kaita se WhatsApp, Twitter, Facebook ni mamwe uye chaka nangana nikuona kutipa mnangagwa vaona rutsigiro roka simba musarudzo za 2018 vato kunyange hazu vatsigiriwe batura wakawanda vakatinyurisa kuvota chirongwa ichi chaka nangana nevaye vasati vanyurisa kuvota
kuvota saka urongwa huu tiri kutora tichienda na upa urongwa huu na saisa huu sana tira Facebook, Twitter, Instagram nepa WhatsApp apo pasiri kutana neve chidiki varimu Zimbabwe kumatunu ose nyinga kumatili mana ose kutiba bude maende kuno register kuvota huu kutibazo register wa mnangagwa tichangwe tine makwikwi ma fashion shows makwikwi echara kadenga makwikwi emitambo yakasiyana siyana ma road shows pamwechete nezvimwe zvakasiyana siyana tichange
vati baturavo rine vatsigiri vakawanda chose uye havabvumirani vechidiki vekune mamwe mapato anopikisa avo vanoti ndivo vakaita kuti vechidiki vakawanda vanyorese kuvhota munyika vati baturavo rine rutsigiro kumaruwa uye rave kupinda mumadhorobha umo magara musina vakawanda vanofarira kuvhota
nhengo dzedu dzose dzakaenda kunoregista kuvhota asi kana vamwe vaine mufungo wekuti ivo ndo vakaburitsa vanhu vakawanda kuenda kunoregista kuvhota regai tigomira tigozoona kana vachitaura chokwadi nekuti maresults esarudzo dza 2018 ndo achatiudza kuti akaregista vanhu vakawanda musarudzo idzodzo ndiani
vaenderera mberi vachiti nyaya yekuti mapato anopikisa ari kuita zvikwata zvikwata achiumba mubatanidzwa inoratidza pachena kuti anoziva simba rezanu PF pasarudzo
isusu hatingashayiswi hope nevanhuwo vanenge vachiita mahubwa avo kana ukaona vana vari kumahubwa umwe achiti ndine baba ndine mai baba chaiye haungasiye zvavanguva uchiita uchi tinohu baba hwangu hwatorwa kana kuti mai votosiya poto ichiita vachitinohu mai hwangu hwatorwa nokuti vana vanenge vachitamba kumahubwe varegei vaite ikodzero yavo
asi munyori mubazi revechidiki mubato reMDC inotungamirwa navamorgan tsvangirai mudunhu reHarare vadanford ngadziore vaudza studio 7 kuti havabvumirani navatsenengami uye zvirongwa zvavo zvekuti vanhu vanyorese kuvhota zvakaita samabereka mwana nemhou nemhuru yayo zvakatambirwa zvakanyanya nevechidiki nekuti vave kuda shanduko
so nyaya yekuti zanu PF imbatowina election ndorasa kunge zviroto zvihombe chose vanhu ivo vafanira kuti vamuswe zvakare muhope vazive reality yepanyika kuti muno muzimbabwe hamuna mabata muno muzimbabwe mayuta vanyononga svosve nemuromo so zvakadaro izvozvo zviri clear kuti changirai 2018 ndiye achange ari president wenyika
zvichakadai vatsenengami vati havasi kuzobvumidza kuti vechidiki vaite nyaya dzemhirizhonga zvikuru sei pasarudzo vati veruzhinji vanofanira kuvapa mukana kwete kuvatonga nezvaiitwa nechikwata chevaimbotungamira vechidiki mubato iri vakudzi chipanga nevamwe vavo vatiwo vechidiki muzanu PF vachakwidza chikumbiro kuvakuru vebato iri kuti vanoda kuti vapiwe zvikamu makumi matatu ezvigaro zvese zveparamende nemakanzuru ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.